Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wegadzema vagudu weushanda vanoti hapana chekupemberera zuva remagamba ivo vane nzara. Vashanda vanoti havana kuenda kunopemberera zuva remauto sezvo vanga vachitengesa mbasha kuti vararamise mhuri yavo.
Mamiriro akaita zvinhu munyika chaivo chaivo haambo ndipo kuti ndifunge kuti une zviri kuitika, ndirikungotsvaga mari yekuti ndararamise mhuri chete chete.
Mumwe mugari wemuchinoi vaClemens Maka vanoti kurwisana kuri kuitika mubato reZANU PF vachipumhana uroyi kunoita kuti veruzhinji vafunge kuti hapana munhu anganzi igamba rechokwadi.
Isusu hatizivi hatichati vanonzi magamba acho izvo. Now we don't know magamba acho ndeapi chaiwo. Tiri kutarisa kaisu zvinofanira kunge zvichitibatsira tichiti magamba. Tiri kutarisa vanhu vakarwira nyika vakabatsira nyika. But vamwe vacho we don't think kuti vakabatsira nyika but vaizvibatsira ivo. It means because takazonzwa upfumi nezvinhu zvavakaita ka yet the public the majority yacho tichisuffer. But they actually have my huge properties. Yet the man, my ordinary people, wana chawe na chwaro ngota mbura. We can because ndo vanhu vachinji vacho vatukunga nechiti magamba yaya. Saka unozama kuti arikunzi magamba acho unoshaya kuti ndevapi manje.
Asi mumwe mugari wekwaZvimba kunova kumusha kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaCuthbert Chirau avo vanga vari kupemberera zuva remauto vanoti zuva remagamba rinofanirwa kucherechedzwa. VaChirau vanoti izvi zvakakosha kuchizvarwa chemangwana kuti vazive kuti nyika yakamborwirwa sei.
Asi chakakosha ndechekuti muzoziva kuti ndezvipi chaizvozvo zvatinofanira kunge tichirangaridza vana vadiki vedu zvokuti nekuti patiri kukura vacho vakarwa vari kuita vachifa mbijana mbijana. Saka kune generation yevanhu vanyowani vasati vatomboziva kuti zvazvikamira sei. Saka tinofanira kuzongoitira zvinhu chaizvo chaizvo zvinotirangaridza zvinoita kuti vanhu varangarire magambo vagoziva nekutaura nhoroondo.
Chimwe chizvarwa chemuchinhoi vaAdvent Soto avo vanga vari pabasa vanoti kukosha kwezuva remagamba nemauto hakuchakosheswe zvakanyanya nekuda kwekutambudzika kuri kuita veruzhinji. VaSoto vanoti dai nyaya dzeupfumi dzagadziriswa kuitira kuti vanhu vaende kuzororo vaine mufaro pamwe nezvekudya.
Kare ranga rine mutsindo taiziva kuti kana kuchinzi zuva remagamba zveshuwa rinenge riri zuva remagamba. But now with the economic situation ka vanhu vari busy kutsvaka mari kuti zvinhu zvinge zviite zviri nani ka economy yedu yakambostabilize first. Yonzi kana ichinzi iholidhe zveshuwa inenge iri holidhe apa iholidhe yepakalenda chete but vanhu havasimbocherechedza magamba vazhinji vari busy kutsvaka mari.
Vachitaura nhasi pachikoro chene Makonde muchinoi gurukota redunho remashonal and west vafabha chidarikire vachitura mashoko emutungamiri wenyika vati vanorumbidza mauto enyika kunyange paine vamwe vanhu vari kuda kuti vatambire pfungwa yekushandura hurumende.
As we celebrate the Zimbabwe Defence Forces, I'd like to take this opportunity to commend our defence forces.
Apo tiri kupemberera zuva remagamba ndinotora mukana uno kutenda magamba edu nekuramba akashinga achiita zvaanotarisirwa nemutemo wenyika pamwe nekuona kuti munyika mune runyararo. Izvi hazvizi nyore sezvo pane vanhu vari kuedza nepavanokwanisa kuti mauto edu apinde muchirongwa chavo chekuchinja hurumende. Pane vakawanda vari kuedza kukanganisa nekushayisa mauto edu simba.
Zimbabwe yakacherechedza Heroes Day nezuro uye nhasi ranga riri zuva rekucherechedza mabasa emauto. Vanhu vashoma muchinoi vacherechedza urongwa uhu sezvo vanhu vanga vakawanda vanga vari vana vechikoro. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vanhu vakawanda havasi kupa mauto chiremera nepamusana pekuti mauto emuZimbabwe anoshandiswa neZANU PF mukushungurudza vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.